Gwetara Maiskala vapaida moyosauro mbeve Zimbabwe Lawyers for Human Rights vati Maiskala vauya kudari nemasamanisi nekudaro pange pasina chikonzero chekuti vabhadhare mari yechibatiso.
Mukati medare vanzi ivo vadzoke musi wa 19 October kuti nyaya yavo itange kuparurwa musi wa 19 uyu. Sinzi vanga vauya ivo through a summons letter zvichireva izvo kuti pavakasungwa vakangopiwa notice kuti munhu yavo kuti musi wakati vachibva kumba. Panga pasina chikonzero chekuti tiite mabail proceedings. Saka vachadzoka ivo kudare musi wa 19 pachatanga nyaya yavo.
Vati nyaya iri kupomerwa Maiskala inyaya diki uye vanogona kubhadhariswa faindi kana vachinge vabatwa nemhosva.
Mutongo wenyaya iyi usually it's a fine. Inyaya usually dzinoperera kuroad kana kuti dzinoperera kupolice station munhu achinge angobhadhara fine. Hakuna kwako kushinjwa dzinoenda asi kana munhu achinge aramba semaitikira zviri kuita umwe Maiskala ari kuti ai mhosva yamuri kundipomera handiizivi inouya kudaro tidare richiparura chokwadi chezvazvo. Kana vachinge ndokuti vabatwa nemhosva vanokwanisa kunzi vabhadhare fine kana kuti vanokwanisa kutongopiwa suspended sentences.
Vange vachichuchisa panyaya iyi ndi Muzvare Polite Chikiwa naMuzvare Polite Muzamani. Mutongi ange ari amai Evelyn Mashavirakure. Vachuchusi vari kuti Maiskala vakatyaira motikari kudivi risiri iro muna Seke Road. Maiskala avo vakasungwa vachienda kujeri rechikurubhi kunoona murume wavo vari kuramba mhosva iyi. Vari pakati pevamwe vanhu makumi masere nemumwe vakasungwa nemusi wechipiri apo pakatangwa chirongwa chemapurisa chekusunga motikari dzisina manumber plates nemamwe magwaro. Murume wavo Vaskala avo vari muusungwa kwemazuva anodarika zana kuchikurubhi vanyorawo tsamba kuruzhinji rweZimbabwe iyo yapiwa Studio 7 nemagweta avo. Vaskala mutsamba iyi vati vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika asi vakati mufaro uchauya nekuti chisingaperi chinoshura. Vatendawo mhuri yeZimbabwe nekuvarangarira vari muusungwa. Vati chido chavo kuti munyika muve nemufaro kumunhu wose zvisinei nekuti wabuda mumba mani. Munemo nyaya kumatare nhasi dare rarasa mutongo wemwedzi 14 wainge wapiwa imwe nhengo yebazi revechidiki muTCCC vamakomborero aruzivishe nedare raMarch Street pamhosva yavaipomerwa yekukonzera mhirizhonga. Gore rapera dare raMagistrate muHarare rakabata vaharuzivishe nemhosva mbiri yekukonzera mhirizhonga pamwe neyekuramba kusungwa uye vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi 14 panyaya mbiri idzi. Asi vaharuzivishe avo vaimirirwa navakosa muve veZimbabwe Lawyers for Human Rights vakapikisa mutongo wedare iri nechirango charakapa izvo zvaraswa nedare repamusoro nhasi. KwaMutare dare reHigh Court nhasi rarambidza Chipinge Rural District Council kudzinga vagari vekumaruwa ekwakondo kuwadi 16 uko kwairi kuda kuvaka Growth Point. Gweta revagari ava Muzvare Pegita vagadza vaudza Studio 7 kuti mutongo wapiwa nedare unoreva kuti hapana achakanganisa vanhu ava pakugara kwavo.
Chazvinongoreva ndezvekuti hapasina yatingati arbitrary eviction isitwe kana kuti urbanization because tanga kunyanya kunetsa kondo urbanization yecommunal area yekuti council yanga yakuda kupega mastands mamwe acho achitopinda mudzimba dzevanhu vamwe achitonzi havachagadziri matoilets any developments but papa sina kumboita time kuti vanhu vanogara pasi kuti zvinorevei kana kuchiti hanhu chavaki toilet pamba pangu.
Mhuri dzinodarika mazana mashanu dzange dzatopiwa magwaro ekuti dzibve panzvimbo iyi izvo zvakazoita kuti vakwire kudare vachipikisa izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.